Vachiri vachiri kuHarare Central apo pavagara muchitokisi pavakarara nezuro. Kutaura kwavanoita vanoti mapurisa ari kuvabata zvakanaka asi nzvimbo yavari kugara yemaSeos inzvimbo inotonhora zvakanyanya muchando muno sezvo pasina magumbeze nezvimwe zvikwanisiro zvavangadai vachiwana. Vachero vari kuti vakwanisa kuona magweta avo. Tikutarisa kuti vari kukwanisa kunge vachimiswa padare mangwana. Nekuti 48 hours dzekugara muchitokisi musungutapwa kumapurisa dzinenge dzaakukwana. Saka tinotarisira kuti ndopa vachamiswa padare. Patikutarisirawo kuti vachamba vaiswa kuremand prison magweta avo achizoendawo kunokumbira kuti vatongerwe vachibva kumba vachinokumbira kudare rehigh court.
Tiri kunzwa kuti nyaya iri kuferefetwa nevanhu velaw and order, kwete vanoona nezvenyaya dzekupondwa kwevanhu kana kuti homicide. Zviri kufamba sei chaizvo?
Tamisa kuti vanhu velaw and order ndivo vaakumhanya pamberi kuita tsvakurudzo dzenyaya kwekunzi pakapondwa munhu muna 2016. Iri basa ratagara tichiziva kuti rinosiitwa nehomicide. Kubva pakaitika chiitiko chakaitika 2016, vanhu vehomicide vakaita basa ravo, vakaita mainvestigations ese vakaita kusvika nyaya inoitwa kuinquest kumatarets mhosva zvichionekwa kudzi vachere nevamwe vanga varipo vachipa umboo hwavo. Hapana zvinganzi ndo zvakafaita zvavakaita zvingadai zvakatorwa penyu munhu, asi kupinda kwevanhu velaw and order zvinotiratidza isu kuti haichisiri nyaya yekufa kwemunhu. Law and order tinoiziva ichisipinda nyaya dzematongerwo enyika, vanhu vaita mademonstration nezvimwe.
Izvi zvinorevei takatarisa rufu rwavaisa?
Maonero edu ndeyekuti rufu rwavaisa rwaakushandiswa sechombo chekutorwisa maactivists ari kutarisirwa kunzi vangadai vari kurwira kodzero dzevanhu. Panyaya yatikutarisa varayiridzi vachitambira mari shoma shoma pachigadzirwa kuita strike, tinoona law and order iri kutora mukana uyu ichiabhusa rufu rwavaisa kuti imite mapolitical agendas ebato riri kutonga. Zvinove zvinhu zvinonyadzisa zvatinoshoropodza nemhando yepamusoro.
Tiri kuonawo sangano renyu riri kukumbira vanorwira kodzero dzevanhu nemasangano evashandi nevamwe kuti vanyore tsamba dzenyunyuto kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezvekusungwa kwavachere. Zvinobatsira here izvi?
Pandanga ndiri musungwa ndakawana vanhu vakawanda vakanyorera tsamba kuda vaEmmerson Mnangagwa vachikumbira kuti tisunungurwe. Ndinovimba ndozvakati ita kuti vavhunduke vatisunungure. Masangano akaita akazvimirira ega anorira kodzero dzevanhu ari emaworkers ana International Trade Union Congress nemamwe vachinyora vachishoropodza hurumende yamunangagwa zvakavapa pressure vakaita kuti tikwanise kuwana bill ratai kuna ungonyimwa kusvikana nhasi. Tinokurudzirawo vamwe vamaboka akazvimirira ega kuti vasangonyorere kuna Mnangagwa vanyorerewo kuILO vachikumbira kuti International Labour Organization imboinvestigate akurwa kuri kuitwa kodzero dzemalabour leaders muZimbabwe. Zvingabatsire kuti Zimbabwe imbodiscuswa pone kuti ndezvipi zvingaibatsirwawo neILO kuti maconditions edu aimprove muno muZimbabwe. Tikutokurudzirawo macitizens kuti aendewo pasocial media vachitaura zvine simba kuti varopswa chero vasunungurwe. Vari kune dzirudzo yekwenyika vaendewo kumaembassy vachinoratidzira.